Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati kunyange hazvo nyika iyi nechikwereti chakakura, upfumi hwayo huri kuratidza kusimba.
The Zimbabwean economy has shown resilience.
Takatemerwa zvirango zveupfumi zvisiri pamutemo, asi tinofara kuti upfumi hwenyika yedu hausi kuparara. Zvizhinji zvakataurwa nevanokweretesa mari zvinoda kugadziriswa. Takazviita uye tichiri kuzviita.
Asi America inoramba kuti zvirango ndizvo zvakonzera kuti Zimbabwe itadze kubhadhara zvikwereti, ichiti kutadza kutungamira neuori. America inotiwo hairambidzi masangano akaita seIMF kupa Zimbabwe mari, asi anorega nekuti iri kutatarika kubhadhara zvikwereti zvayakapiwa kare. Mumiriri weAmerica muZimbabwe, amai Pamela Tremont, vanotiwo hurumende yeZimbabwe ichiri kure kuzadzisa zvimwe zvinodiwa kuti ikwanise kuwana mari yezvikwereti.
As you know, the US paused our participation in the AFDB dialogue.
Kubva pakaitwa sarudzo dzisina kujeka gore rapera, isu takabva tambosuduruka pakuda kubatsira hurumende yeZimbabwe, nekuti yakaratidza kusavimbika sezvo vakatadza kuita zvakatenderano kuti utongi hwejekerere huvepo muZimbabwe. Isu chatinoda ndechekuti kodzero dzevanhu vemuno dziremekedzwe, pamwe chete nekuti uori hupedzwe.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti imwe nzira yaive nyore kuZimbabwe ndeyekukumbira kukanganwirwa chikwereti kana kuti ipinde muchikwata chinonzi
ZIPIC, Island Debt Power Card. Inotendera izvozvo zvekuti haubudise sendi rako, asi iwewe unofanira kuita undergo political and economic reforms. That is what I started doing between 2009 and 2013. But ZANU PF will never accept the ZIPIC route, because ZIPIC route unopiwa test inonzi upper tier SMP, upper tier staff monitor program. So ZANU PF hanasi vakatika maboxes, so they will not qualify.
Vabiti vatizve
chikwereti cheZimbabwe chakusvika 21 billion. Some of us tinotofunga chiuma 42 billion. Because mari dziri kukweretwa Afrexim Bank, mari dziri kukweretwa maprivate companies kunyanyanya nanamutapa fund vaiva zvichinyanyobuda. So idea yanamunangagwa ndeyekuti vanogona kutsvaga the $2 billion inoda kuti ibhadharwe kuWorld Bank, votsvaga $600 million inoda kuti ibhadharwe kuAfrica Development Bank. Inini argument yangu ndeyekuti we are too poor kubhadhara zvikwereti izvozvo. Fungai tikatora $2 billion tikaisa muzvipatara zvedu.
Zimbabwe nechikwereti chekunze kwenyika chinosvika mabhiriyoni 13 emadhora ekuAmerica, $13 billion United States dollars, uye munyika hurumende inechikwereti chinodarika mabhiriyoni masere, $8 billion United States dollars. Zvikwereti zviri kuramba zvichikura nekuda kwekutadza kubhadhara nenguva. Mugore ra-2022, hurumende yeZimbabwe yakatanga urongwa hwekuti ibhadhare zvikwereti izvi, uye iri kubatsirwa nebhanga reAfrican Development Bank murwendo urwu. Mukuru webhanga iri, vaAkinwumi Adesina, varumbidza hurumende yeZimbabwe vachiti yatora matanho anoyemurika kuda kupedza dambudziko rechikwereti iri.
Significant and impressive progress has been made through the strong commitment of the government of Zimbabwe.
Kana tichitarisa mitemo yemunyika uyewo mafambisirwo ezvirongwa zveurumende pamwe nekubhadharwa kwevarimi vakatorerwa minda, zvose izvi zviri kufamba zvakanaka. Ndinofunga kuti zvakakosha kuti dzimwe nyika dzibatsirane neZimbabwe mukupedza chikwereti ichi.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezveupfumi hwenyika uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe, muzvare Happiness Zengeni, vanoti chikwereti chine Zimbabwe ichi chadzosera nyika kumashure munyaya dzeupfumi.
Tive tinokwanisa kudevelopa mainfrastructure edu, education system, health system. Izvi hazvikwanisike kudevelopwa izvezvi nemari yedu shoma yatinoita munyika.
Muzvinafundo Albert Makochekanwa, vanova nyanzvi inoongorora nyaya dzezveupfumi uye vachidzidzisawo pachikoro cheUniversity of Zimbabwe, vanoti hakuna imwe nzira Zimbabwe yaingabudirira nayo kunze kwekubhadhara chikwereti chayo.
Kana chikwereti chaiswa, tinenge takwanisa kukwereta chaiko chaiko kune dzimwewo nyika. Number two, vanodo kuinvesta munyika medu vanonzwa kusununguka kuinvesta.
Musangano waitwa nhasi muHarare uyu unova wechitanhatu kubva muna 2022, waonawo vamiriri venyika dzakawanda dzakakweretwa neZimbabwe vachiupinda kuti vakurukure mabatsiriro avangaita Zimbabwe padambudziko rayo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndiri Tobias Mudzingwa.